takwanisa nge tichiunga na sema organisina kasiyana siyana tichiratidzira pamusoro pemashoko akataurwa navatoma nekuti mwana wemakore gumi nevaviri anogona ku angachikonsenta to sex uye vachitaura zvese kuti mwana asina zvaari kuita asiri kuenda kuchikoro anenge asisina alternative but kuti ngaarodzwe saka ndozvanga tichiratidzira pamusoro pazvo tafamba takananga kuenda kuministry of justice kokwatanosiya petition yedu vakativimbisa ivo kuti vatapindura kuzvinhu zvatataura tinoda mupetition zvinosanganisira kuti vatomana vabve pachigaro chavo uye kuti malaws ane chekuita nekurodzwa nekuroorana anga achiitwa aligned to the constitution iyo unotaura kuti mwana wese ari pasi pe18 years mwana saka ndizvo zvinhu zvanga zvirimo petition yedu yataendesa kuministry of justice yatati ipiwe iyo kuna minister of justice vamunangagwa in his capacity saminista wedu wejustice
madzimai akawanda zvakadii azokwanisa kubudirira kupinda mugwagwa
madzimai auya anga akawanda asi vazhinji vazoregera kufora nenyaya yekutya mapurisa angaauya zvokuti tanga tisina kupiwa police clearance hatikwasenge tichifora vazofora vanga vachiwanzwa vachida kunosvika kuma50 kusvika kuzana ndo vazowanikwa vachifora nekuenda kuministry yejustice uko futi kwatasvika tikaona takamirirwa nevemapurisa eriot anga ariko ikokoko achitirambidza kuti hatifanenge tichiratidzira kana kuimba vanga vachitirambidza kuti hatikwanisenge tichidaro asi isu bumbiro redu remutemo kuchava kuti tine freedom of movement and freedom of association
kuratidzira kwenyu kuchine udzamu here tichiona kuti vatomana vari kuramba kuti havana kutaura mashoko iwayo
kuratidzira kwedu kune udzamu huzhinji nokuti dambudziko remaalignment of laws isu takapemberera kuti taane constitution nyowani munana 2013 asina zvino tiri kuona kuti process yekutarealign malaws of the constitution iri kuitwa nedanho riri pasasa haisi kuitwa sepriority saka one kuratidzira kuchaita kuti kupushe alignment yemalaws yatiri kuda kuti iitwe nokuti mane maloopholes mazhinji ari mumitemo yedu yakaita semarriage act neage of consent necustomary law neconstitution nelegal age of majority saka izvozvo zvikagadziriswa zvimwe zvinhu zvinogona kuti titaita nemascrews pamaloopholes aripo ari kuita kuti vanhu vari kumbunyikidza vana vechidiki vanenge vachiwana mukana wekudaro.